Nhumwa United Nations inononya dzekodzero yezvekudya kana kuti Rapporteur on the Right to Food Muzvare Hilal Elva avo vapedza kushanya kwemazuva gumi munyika nhasi vati vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vakatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusatungamirwa zvakanaka kwenyika uori pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura.
In rural areas, a staggering 5.5 million people
vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu pari zvino vakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu sezvo kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa gohwo pamwe nemararamiro evanhu. Mumadhorobha vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara uye havasi kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita seutano hwakanaka pamwe nemvura yakachena.
Muzvare Elva vatiwo chirongwa chekugovera minda kuvatema avo vakapamba minda vasina zvekushandisa zvakakwana mukurima ndechimwe chezvinhu zviri kukonzera nzara. Asi gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 kuti chikuru chakonzera nzara munyika inyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Saka hapana kunze kuti vanhu vanoda kunongedzera kudenga kuti kwaita uori, ina handizvigoni izvozvo. Climate change, kuchinja kwemamiriro ekunze, vanhu vakatarisa mazuva ano kana kupisa kwakupisa zvakanyanya kudarika zvakwaita makare. Manaire emvura kudharadhara isitiri vadiki, mvura ine dzimwe nzvimbo yaitanga munana September, Christmas yaitosvika vanhu vakudya manhanga nechibage. Havichawanikwe izvozvo kunze kuri kuchinja zviri kuchinja. Nyaya yekuti hatisi kugona kuplana, tiri kuzama nepatokwanisa kuplana. Kana semaonera takaita kuti chikonzero chikuru mamiriro ekunze, isu takafunga kuti mhinduro yekugadzirisa nyaya yenzara inogona kuuya nenzira mbiri. Nzira yekutanga ndiye kugadzirisa irigesheni dzese dziri munyika dzisiri kushanda, uyezve nekuvaka madhamu akawanda kuti tigokwanisa kuzodiridzira futi munzvimbo dzakawanda, kuitira kuti kana dhamu rangu zara nemvura mwaka iwoyo kwanayawo zvakanaka. Nyangwe ikasazonaya, unoteera tinosenzesa mvura yatakachengetedza iri mumadhamu.
Muzvare Elva avo vakashanyira nzvimbo dzakawanda kumaruwa nemadhorobha vatiwo madzimai nevana vadiki ndivo vari kunyanyoshungurudzwa nenzara iyi, vachiti vana vazhinji vava vakasangana navo mukushanya vanga vasisina uremu hwakakodzera kuburikidza nekushaya zvekudya. Vaenderera mberi vachitiwo zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevana vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore maviri hazvisi kuwana chikafu chinovaka muviri. Vatiwo vanhu vazhinji vava vakasangana navo kumasvingo nekumwenezi vakavaudza kuti vari kudya kamwe chete pazuva, uye vati madzimai nevana vazhinji havasi kukwanisa kuzviwanisa chikafu uye vave kutorarama nechikafu chavanopiwa nemasangano anobatsira.
I saw the ravaging effects of malnutrition on infants.
Ndakaona zvinonzwisa tsitsi zvinokonzerwa nekushaya utano hwakanaka muvana vadiki. Vakashayiswa mukana wekuyamwa nepamusana pekuti ana mai vavo havasi kukwanisa kuwana chikafu chinokwana. Senzira yekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo, mamwe madzimai nevana vave kupedzisira vave kuita zvinhu zvimwe zvinhu zvinotyora kodzero dzavo pamwe nekusununguka kwavo. Nekudaro kusiyira chikoro panzira, kukurumidza kuroorwa mirishonga mudzimba, chipfambi pamwe nekushandisirwa bonde, zvinhu zvakwira zvakanyanya muZimbabwe yose.
Sexual exploitation are on the rise throughout Zimbabwe.
Zvichakadaro vashiri vati zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari muZanu PF ndezvimwe zvezviri kukonzera kuti veruzhinji vatambudzike.
Nyika ino iri yakasungwa nezvirango zveupfumi atoti masanctions, asiri pamutemo illegal sanctions dzisina kusanctionwa naivo ana UN macho. Aya masanctions ari pamutemo anosanctionwa naiyo, anoiswa naiyo UN. Bati kana isina kuaisa iyo yakaiswawo nevamwe zvavo zvakaita maBritish, zvakaita maAmericans vanotaura nehama dzavo dzekuEurope, haazi pamutemo. Iye zvino murimi kuti atumire mari kuda unotenga tractor mhiri kumakungwa inobate mari, pamusana pekuti tiri pama sanctions. Kuti hurumende kana kuti makambani emuno anokwereta mari kunze haachakwanise nekuti zita renyika riri kusvibiswa nevakati pamasanctions. Vanhu nemabhanga ari kuzama kushanda nevarimi nokusimudzira upfumi hwenyika ari kutemerwa zvirango zveupfumi. Tinoziva mabhanga akatemerwa zvirango zveupfumi zvekubhadhara mazana emamiriyoni emadhora echiamerican. Mabhanga edu ari muno ndidzo mbira dzakondo dzatakasungwa idzodzo, ndodziri kutitadzisa kuti tinyatsosimudzira upfumi hwedu, tinyatsorima nemazvo, nekuti hatina mukana wekutenga zvatinoda nenguva, uyezve takasununguka nepamusana peinterference iri kuitwa nevakati pamasanctions.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokele vati zviri pachena kuti vanhu vakapiwa minda nehurumende iyo vasiri kushandisa. Muzvare Elva avo vakasanganawo nevakawanda muhurumende mukushanya kwavakaita vati Zimbabwe iri pakati penyika ina dzine kusagadzikana dzine nzara yakaipisisa, asi iriyo yega yakagadzikana mune zvematongerwo enyika, asi veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. Muzvare Elva vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yekushayikwa kwechikafu pamwe nemashandisirwo eminda, vachiti hurumende, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevekune dzimwe nyika pasi rose vanofanira kubatana kuti vapedze dambudziko renzara muZimbabwe, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa nekukasika zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vakurudzirawo zvakare kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu uye kuti nyika dzakatemera Zimbabwe dzibvise zvirango izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.